Mangwanani akanaka tereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 11/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro wenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Maringe neresolution yatakaita paCongress yemuna 2019 tiite kuti vana veZimbabwe vapinde mumastreets tiratidzire chiratidzai hurumende yenyu yava munangagwa kutsutsumwa kwaita vana veZimbabwe nekuoma kwaita zvinhu munyika.
Bato guru rinopikisa reMDC rinoita chisungo chekuti ritange kuratidzira munyika yose.
Makanselas mazhinji hawana kuzove neruzivo rwakadzama pamusoro pebasa ravo, uye kuti vamwe vanenge vasinavo kuzoverenga pamusoro pemitemo yekutongwa kwematunhu.
Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti makanzura mazhinji havana ruzivo rwekutongwa kwematunhu. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change nezuro rakaita chisungo chekuti ritange kuratidzira munyika yose richiti harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu. Musangano uyu wange uri Westending Committee. Mapurisa ambenge achirambidza bato iri kuratidzira achipa zvikonzero zvakasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi vakamboyambira MDC kuti ikada kuratidzira isina mvumo inenge yazvisikira moto muziso. Mukuziya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka.
Chekutanga tatarisa nyaya yekuoma kwaita zvinhu. Nyaya yehurumende isiri kunzwa kuti zvichemo zvevanhu, kukwira kwemutengo, kukwira zvinhu zvinoshandiswa mudzimba, kushayikwa kwemafuta, kushayikwa kwemagetsi, kukwira kweschool fees, kukwira kwemutengo wezvinhu zvinoshandiswa mudzimba, kuparara kwaita health services sector, zvese zvichaona zvakakodzera kuti maringe neresolution yatakaita paCongress yemuna 2019 tiite kuti vana veZimbabwe vapinde mumastreets tiratidzire chiratidzai hurumende yenyu yava munangagwa kutsutsumwa kwaita vana veZimbabwe nekuoma kwaita zvinhu munyika. Iri zvinoenderana neresolution yatakaita paCongress yemuna 2019, zvinoenderana zvakare nemaatakati mabig fights akataurwa naPresident pavakaita Vision 2020 yemusangano kumbare, tichikawirana kuti vana veZimbabwe vachakotonoka neruzhinji rwavo vachiratidzira kutsutsumwa kwavo nehasha dzavo maerano nemamiriro aita zvinhu munyika.
Saka muchakumbira mvumo kumapurisa here? Zvinenge zvichifamba sei mukuratidzira kwamuri kuita? Nekuti ka tiri kuona kuti misangano yamuri kuedza kuita kana iko kuratidzira kwacho kunenge kuri kurambidzwa nemapurisa.
Izvi ikodzero zvinoiri mumiriro remutemo ratakagadzira tega muna Mei muna 2018 yatingati Section 59 yeConstitution. Saka isu seMDC tichamobhilaiza vanhu kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira hurumende yamunangagwa maomero aita zvinhu.
Pane mamwe masangano here amunenge muchibatana nawo mukuratidzira uku?
Tichashanda nemapato ese anoda kushandirwa nawo ari kuirirana panyaya yekuti vana veZimbabwe vapinde murunyararo maererano nekodzero dzavo dziri mumiriro remutemo vachiratidza kutsutsumwa kwavo nehasha dzavo nemaomero aita zvinhu munyika. Imwe nyaya zvayatoongorora nekutaura nezvaMstanding Committee inyaya yematactics akuitwa nezanupiefu yekugadzira tsamba. Dzimwe dziri kungogadzirwa dzevatungamiri vakasiyana-siyana vemudhisa rinonzi Ninga Arizaina. Tsamba yakagadzirwa imwe ichinzi yanyorwa navatabhita Kumalo, imwe ichinzi yanyorwa navahwende, imwe ichinzi yanyorwa navakomichi. Saka zvese izvozvo taona ari ma tactics ari kushandiswa nezano PF kuda kufananidza mapato ndakuzano kwaita mirijonga saka zano rida kuti zviite sokunge ku MDC kwaitawo mirijonga kuti vana veZimbabwe vashaye faith mu MDC saka tataura nenyaya iyo tikawirana kuti izvozvo zvinofanira kurambwa nekuti ku MDC tirikushanda setimu yakabatana vakomichi vanhu vane vane tsamba yakagadzirwa marumwe zuro yekunyeba vabva vangotorwa mukana iwoyo kuti vataure kuti ivo havana kumbobvira varizaina vataura vaye varamba zvakasimba vakatorekodha vhidhiyo yavo vachiramba zvemanyepo zvokugadzirwa nezanupiefu zvokuti varida kurizaina uye havana trust kana kuti faith neutungamiri asi nyaya zhinji yandingangoti yatataura ndiyoyo nyaya yekuti vana vezimbabwe vane kodzero yekupinda mumigwagwa vachiratidza kutsutsumwa kwavo maererano nemaomero aita zvinhu saka seMDC takuendera mberi tichisusukidza mberi resolution yatakaita muna mei muna 2019 tichisusukidza mberi chitauro chakataurwa napuresident Chamisa paagenda 2020 yavakataura kumbare muna January kuti isusa vana vezimbabwe tine kodzero yekupinda mugwagwa vachiratidza kutsutsumwa saka haiwa horuno vana vezimbabwe ngatigadzirirei tipinde mugwagwa tiratidzire kutsutsumwa kwedu nemaera nemafambiro ari kuita zvinhu vana havachakwanisa kana kuroora havachakwanisa kutenga mudzimba maita nzara iri kusura nhamo iri kuyakasunga chai chai saka tiri kuti vana vezimbabwe vane kodzero yekuratidzira
mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust riri kushora makanzura mazhinji richiti havasi kuteerera zvinotaurwa nevanhu vakavasarudza mukuru wesangano iri vaprecious shumba vaudza studio 7 kuti makanzura mazhinji haana ruzivo rwekutongwa kwemakanzuru vati makanzuru mazhinji havasi kunyora pasi zvavanoudzwa nevanhu kuti vagoendesa kukanzuro kunotseya zvavakange vaudzwa vashumba vanotizve mashandiro anoita makanzura haaenderani nekutonga kwejekerere tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji
sesangano reHarare Residence Trust apo tinenge tichidyidzana nemakanzuru tichidyidzana newashandi wekanzuru tiri kusangana nepatinoona kuti chinhu chinonzi demokrasi chinhu chinonetsa kuchiita bepa ratakanyora riri kubuditsa pachena kuti makanselas nguva zhinji wanosiya zvinhu zvinobva kuvagari vachiteerera zvinenge zvichirongwa nevatingati mabhurokrats emukanzuru avo vanove nesimba guru simba ravo richinyanya kubva pakuti ivo ndoo vakanyanya kudzidzira mabasa makanselas mazhinji hawana kuzove neruzivo rwakadzama pamusoro pebasa ravo uye kuti vamwe vanenge vasinavo kuzoverenga pamusoro pemitemo yekutongwa kwematunhu saka tiri kutarisa chimiro chedemokrasi mumaguta kuti watingati macitizens wagari hawana simba guru rekushandura zvinhu zvizhinji kugadzirwa kwemitemo kupiwa kwemari kumaprojects ekanzuru zviri kunyanyorongwa nemakanselas wakabatana nemaofficials zvinobuditsa pachena kuti chinhu chatinoti demokrasi chinotarisira kuti weruzhinji wange vachibatsirikana vachindomirirwa nevavakasarudza chinhu chingori pabepa badzi asi hachizi kuitwa
vashumba mataura kuti vagari havana simba ofa makanselas sevagari veguta vasingafari nezviri kuitika zvikuru sei kuti hamusi kuona sokuti makanzura ari kuita basa ravo nemazvo chii chasara kuti chiitwe kuti zvinhu zvinodiwa navagari zviitwe zvibudirire
zvirongwa zvekanzuru zvinofanirwa kunyanya kutangira kuvagari kubudikidza nekumawadhi kunobva vanhu Muharare mune mawadi 46, kuchitungwiza kune mawadi 25, kuepwet kune mawadi 7, kuruwa kune mawadi 10. Zvazvino ngoda ndezvekuti panenge pachiuya urongwa hukuru, makanselers ndiwo ngatange amboita misangano iri pamutemo, wachisangana newagari paine umbo wevanhu wauya pamiting iyoyo, pachibudiswa magwaro atingati maminutes anopupura kuti ichokwadi kwakaitwa hurukuro dzakati nedzakati nedzakati, kukaitwa zvisungo zvinoti chino neichi. Asi pari zvino tiri kuona dambudziko guru riri rekuti zvinhu zvizhinji hazvina umbo, hazvina magwaro anobudiswa kunze kwekungoti vanhu vanongonozvifunga pavanogara mumameeting vachingodoma zvavanofunga kuti ndizvo zvakakosha. Izvi zvinoputsa chirangano chekutonga kwegutsa ruzhinji, uko kunofanirwa kunge kuchinyanya kubuditsa pfungwa dzevanhu vakasiyana siyana. Pfungwa huru yozove ndiyo inobuda inoteedzerwa. Izvi zvinotipa mukana wekuti kana pachinge pachida kuwakwa urongwa hunosimudzira magariro ewanhu, panofanirwa kuti washandi wekanzuru vanongonyora chete izvo zviri kubuda muhurukuro newagari. Kana makomiti ekanzuru ogara pasi ari kushandisa magwaro abuda kumisangano inenge yaitwa kunzvimbo dzinogara weruzhinji, izvi zvinozoita kuti zvavanobuditsa nezvavanoronga zvinoenderana nezvakanzi ndizvo zviri kudikwa, ndo zviri kukoshera wagari.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuHarare neStudio 7. Komiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika nezuro yakashanyira muzinda weAmerica uri kuWestgate muHarare, uko yakataura nenhengo dzechikwata chiri kuratidzira chichigara panze pemuzinda uyu cheBroad Alliance Against Sanctions, icho chiri kuda kuti America ibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZANU-PF. Sachigaro rekomiti iyi vakandines Paradza vanoti kuenda kwavo kumuzinda weAmerica kunotevera kupiwa kwavakaitwa gwaro renyunyuto nechikwata ichi chichikurudzira kuti zvirango zvibviswe. Vanoti vazokoka chikwata ichi kuti chiende kuparamende nechipiri chinotevera kuitira kuti vazeye nyaya iyi mudare.
Ichokwadi kuti taenda ipapo kunovaona, nekuti ava vakanga vagara kwenguva yakareba vari ipapa vachinyunyuta nezviri kuita America kunyika yeZimbabwe, kunyanya nyaya dzemasanctions. Saka zvavakaita Broad Alliance vakanyora gwaro rinonzi petition kuparlament. Saka vanyora petition kuparlament vachiti chichemo chavo ndechemasanctions, chavaroda kuti America ibvise masanctions avo vakatairwa Zimbabwe zvina 2003 17 dzapfuura. Saka ini ndakatumwa neparlament, nekuti ndo basa rangu ndiri kuparlament iroro. Saka tanga tichifanirwa kuvaona ikoko. Saka hatina kuzokwanisa kuvaona nekuti pane zvimwe zvatanga tichida kuti tange tazvigadzisa tisati tanovaona. Saka ndazoenda ndichinovataurira kuti tozosangana navo svondo rinouya. Saka tichasangana navo svondo rinouya tichazoti vauye kuparlament, nekuti nhasi tanga tichida kunovaona kuti ndopavari here shuwa, ndozvavari kuita here shuwa. Saka ipapo tazviona kuti ya vari shuwa, vari pamuzinda weAmerica. Saka svondo rinamuso chipiri tichavadeedza vouya kuparlament ivo veBroad Alliance.
Imi sekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, zvii zvamunokwanisa kubatsira nazvo panyaya yezvirango pachichemo chavo ichi?
Isusu iye zvinezvi ndakatonyorera umwe wangu wekuAmerica anoonawo nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunze, Angel ari kuCongress nekuSenate futi Jimrish. Ndakavanyorera vese ivavo kuti tisangane, nekuti dambudziko ravanga vachiita maMP vamwe vedava vekuAmerica inyaya yekuti vanga vachingosangana nemaindividuals, vatori maindividuals vanhu vakazvimiririra, nekusangana futi neopposition vana Tendai Biti, vana Chamisa, vanani, asi vasingadi kusangana nesu parliament. Saka ndakavati aiwaka numwe zaranga kutunga kuzonduona kutunga kutunga state department dikawa uza kutu ayu waka isu ndi isu parliament ya Zimbabwe saka uya kita ure se parliament ya Amerika ni parliament ya Zimbabwe tuone sani kuti toita say kuti shirangu shaka temeru wa Zimbabwe jidiswe ni kuti mutemu ononzi zikira wakati wani congress ende i congress unofana kutobisa mutemu uyo ya tiroti mchirungu repeal saka shino tuende shaba kwa tiri isu ni kukumbira kwa teta ita se parliament ya Zimbabwe pamsoro pazo futi itapo tinoona kuti isu se parliament isu tinowaudza kuti tapakati nyine mtemo ya tiroti mchirungu law reforms kuti tapapi nyine mtemo iyo zvino ndoda kuudza kuti nasai tapasisa mtemo wa media freedom of information bill tapasisa and nasika veringa kechipiri Zimbabwe media commission bill and tapasisa futi nas international treaties bill saka tiri kumhanya nayo nyaya idzodzi kuti tishipedze zvavari kuti tiite izvo tiri kuzviita
tichionawo iwewe chikwata cheBroader Alliance Against Sanctions vagara pokubvira gore rapera zvinorevei imi muchichema kuti zvirango zvinge zvichibviswa
senyika inenge iri mune imwe nyika hazvingi zviri zvakanaka zvokuti ambassador weAmerica otaura nezvisvarwa zveZimbabwe panyaya dzakadai zvinotaurwana hurumende kuhurumende kana kuti parliament to parliament saka zvatatoita izvi zvakanaka tichatora zvavatitaura petition yavo iyo itondwa zvavanotaura kuwedzera papetition yavo toendesa muparliament nenyaya iyo iri motion ripoti yedu yoitwa muparliament tobva taita debate parliament yose yeZimbabwe towirirana tobuda nechisungo kuti toita sei separlament yeZimbabwe
avo vanga vari sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vakaindi nesiparadza vari parunare muHarare naJonga Kandemiri. Chombo tarisa zviri mapepa nawo anhasi. MuHerald kurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti chizvarwa cheThailand chakange chatiza kubva muchipatara cheWilkins chakazvipira kuhurumende uye chiri kuongororwa kana chiine chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. MuNewsday, sangano reUnited Nations Population Fund rinozivisa kuti hurumende yeZimbabwe haina mari yokuverenga vanhu mugore ra2022. Richiti hurumende iri kuda rubatsiro rwemamirioni 15 emadhora ekuAmerica. MuDaily News mune nyaya pamusoro pevana mukoti vechipatara chemupilo vakaratidzira nezuro vachishora vakuru vechipatara kuti vakavamanikidza kudzoka kubasa vasina kugadzirisa zvichemo zvavo. MuDaily News nekare nyaya yemari inoita mamirioni 740 emadhora ekuAmerica yeCommand Agriculture inonzi yakatsakatika payakapiwa kuGrain Marketing Board yadzoka zvekare mushure mevanoona nezvemabasa eGMB vaClemens Guta vaudza komiti iyi kuti havazivi nezvemari iyi. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vapfereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Hai Studio 7 magadi vashamarari mose veStudio 7 nevateereri nenjinetwavo Gabriel ndiri kumuno muSouth Africa. Ndoda kutaurawo pamusoro pechihurumende chedu cheZimbabwe chihurumende chamunangagwa ine njinirwadziwa zvikuru nenyaya yekutsakatika kwaItai Dzamari. Dayanga ichiri hurumende kare iyaya nemapurisa andinoziva ekare yaya vachiri kutonga vaMugabe, munhu yacho akapara mhosva kana akapara mhosva kuMarsh West akaenda kuChipinge kana akaenda kuBedbridge aiwanika chete. But iye zvinezvi panyaya yaItai hapana chinhu chinokwanisa kuitwa nemapurisa, because now hapasisina mapurisa enyika. Kwasara mapurisa ezano, mapurisa amunangagwa. Hamuna mapurisa enyika, hamuna masoja enyika. Mapurisa ndeezano, masoja ndeezano. Saka zvese zvinoitwa, mhosva dzinoparwa kana dzikaparwa nevanhu vezano, hapana chinhu necho. Vanhu vakapamba Itai vanhu vezano. ndo vakapamba ichai handina hangu umboo asi ndo mataurira ndiwiti nokuti dai vanga vachiri vanhu vezano vakapamba ichai mapurisa angadai akabata vanhu vakaita izvi zvino nokuti vanotoziziva chakaitika pana ichai ende vanoziva kuti mupenyu here kana kuti akafa uye ari kupi vanotoziziva tatenda hangu
pastudio 7 ambo makadiko mukomatanano kawande musadaremu ndiri mumavhoisi yenyu ndine ntirasidiri keza handina hangu zvandoda kutaura zvakawanda but changurira sei nemavhoisi but kuvhura musingavhura handizivi chichi
nyika yezimbabwe iya inonetsa iyai kuti titi inganatsokuti inyika ingazotozoenda imoona zimbabwe yabudiriraka hana munangagwava vari pava haa hapana hapana zvinotoda kuti ivo hana munangagwa votozvininipisa vobatana navana chamisa vabatana navana chamisa ndokuti nyika yezimbabwe yainaki ende mukaona coronavhairasi ikange yatopinda munyika muya muzimbabwe hapana vanhu tinopera nekuti ana mwoyo vanongototaura kuti haa tazogadzirira haa tazodada ndo basa ravo iroro rekungotaura zvinhu zvokunyepa nguva nenguva hapana chinobuda muzimbabwe muya
muri seiko madzikoma apa studio 7 apo tiri vapenyu takutongotya iyo covid-19 yandai kupinda muSA matiro chimwe chinoshamisa ndeuyuyu mutungamiri anonzi mutungamiriro nangagwa ukatarisa maspeech ake pane vanhu so kuziva zvekutoti chero vazukuru vanogona kutadza kana kutoteerera sekuru vachitaura unozvishayira pazvo chokwadi hatina kwatiri kuenda hanzi ndatombopinza ruoko ndikatonzwa hai muri kutonhorera chaiko hameno kuri kuenda zimbabwe shuwa munangagwa dai angoziva
mazurasei pastudio 7 apo isi vashamarari nemese munoteerera ndoda kutaurawo pamusoro papurezidendi wedu zvinorwadza mashoko anotaura zvinorwadza zvisingamboita achitaura zvakadaro vanhu vasi vakateerera achitaura zvemapeti nendiro munhu wapurezidendi asingatauri zvinhu zvinoita kuti nyika ienderere mberi nyika ibudirire achitaura zvemapeti peti anowanikwa sei mudzimba dzisina chikafu zvinorwadza zvinotaurwa napurezidendi wedu izvi zvinorwadza zvisingamboiti ndinoenda kuti panhau yemurume akashayikwa vanoziva vanhu vezanupiefu vanoziva kuti akaendepi ndatenda ndiri pano zvangu papretoria panapa
ini ndinoitwa Denis Makute ndiri kuno kueastern cape port elizabeth tinotenda vashamarari vese vanotitefenyurira nhau dzestudio 7 vana blessing zuru tanonoka hwande jonga kandimire ndichiti murambe makadaro nokutipa news dzestudio 7 dzamangwanani namanheru ini nyaya yangu iri pana amai mpfumira ndinoda kuziva kuti amai mpfumira mari yababa vangu vachatiparini because ndakazvarwa 1983 baba vangu vachisevenza kuzimpax asi mari yababa isati yabuda saka vachatipa mari yedu riini ndatenda hangu jonga kadiii
pastudio 7 apo pari sei guys kana kune vane ruzivo nepolitics dzemuzimbabwe munobva matonyatsokuona kuti kana vaiva ne vachiti wafa vanaka ka hapana kuti wafa vanaka pa mugaba anga akashata veduwe tarai muone mhuri yemunhu iri kuchema kuti itaidza mara akaindepi hapana tinozikanwa kudzi akafamba sei nanhasi vari kungopamba vanhu hazvife zvakapera munyika yedu izvo
manga makateerera kupfungwa dzevamwe vateereri tisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga madzimai nevasikana takamirira kunzwa kwamuri tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 mchitudza zvamunofunga. Chombo tarisa zvatika kune dzimwe nyika. Makumi nemakumi evatori venhau, vazhinji vavo vari vanhukadzi muCameroon, vari kushedzera rubatsiro mushure mokurasikirwa nemabasa avo, vamwe nemisha yavo, zvichikonzerwa nokurwisana pakati pehurumende nezvikwata zvinoda kuti matunhu azvo azvitonge. Vatori venhau ava vanoti vanopambwa kana kurohwa mushure mokuramba kunyora zvamanyepo vachitsigira hurumende kana varwi ava. Dare redzimhosva muIsrael raramba chikumbiro chemukuru wehurumende vaBenjamin Netanyahu kuti vambomira kutongwa nemhosva yeuori svondo rinouya. Magweta ava Netanyahu vakange vakumbira kuti kutongwa kwava Netanyahu kumbomiswa kuti vanyatsotarisisa umbo hwohuripo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kukunda vaBernie Sanders musarudzo dzeDemocratic Party dzakaitwa nezuro manheru mumatunhu eMichigan, Mississippi, Missouri, North Dakota, Idaho neWashington. Patau ya pamepo, mavhoti ange achiri kuverengwa, asi vaJoe Biden vange vachinzi vakunda vaSanders mumatunhu eMichigan, Missouri neMississippi. VaSanders vange vachifanirwa kukunda mudunhu reMichigan kuti varambe vari mumakwikwi aya. Mabudiro aita zvinhu aya anoreva kuti vaSanders vave pakaoma zvekuti vazhinji vave kutovakurudzira kuti vachiregera kukwikwidza, asi kuti vatsigire vaBiden, izvo zvingaratidza kubatana kwevatsigiri vevarume vaviri ava. VaBiden navaSanders vari kukwikwidzira kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika ichatwa muna mbudzi, apo anenge akunda kuDemocratic Party achazokwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump.
Military time. Unogona kudzidzi savana vangu nurimirwa mai. Osumbu venga mai vangu kana hama dzangu. Unogona kudzidzi savana vangu nurimirwa mai. Osumbu venga mai vangu kana hama dzangu. Anunzi emi aladeo.
Jaya Guru Ja Praisa ndiyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bato guru rinopikisa reMDC rinoita chisungo chekuti ritange kuratidzira munyika yose. Sangano rinomirira vagari veHarare Harare Residents Trust rinoti makanzuru mazhinji havana ruzivo rwekutongwa kwematunhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanono Kahwande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka. Thank you.
Soko isika